Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 31 2022. Makateerera kustudio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvo zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Laku ndogarira muzvipatara zvihombe sekumuka kwataita muzora nhasi pechitatu kuchipatara cheAtridgeville chepere ndava kanyinonzi Calafong chiri mumavira zuva ePretoria kulocation iri kweAtridgeville.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvino hazvina kumira zvakanaka sezvo nyaya yekushungurudzwa nezvizvarwa zvenyika iyi iri kuenderera mberi kunyange hurumende dzenyika mbiri idzi dziri kuti dziri kutaurirana. Mwanakomana wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vamupelekezela Mpoko Tsokotsela Mpoko anoti achazvipira kumapurisa kwaakatiza nezuro achipomerwa mhosva yekubata mwana ane makore 12 chibharo.
Vangapa kupa mudzimai anonzi Mildred Muzanechita anomirirawo maorganization akazvimiririra ndopapa vanga kupopotwa neanonzi Tendai Samanga anowakanzela muward 22 achida kuti uyu aite withdraw. Mashoko anga ataura kuti iwo magota gezai mumashure umu angawaita mbiri yekuponda nekubhinya mwana.
Vechidiki vebato rezano PF vopomerwa mhosva yekuvhiringidza musangano wekomiti yeparamende wekuziya mutemo wekuparura zvechirongwa cheNational Youth Service. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvino hazvina kumira zvakanaka sezvo nyaya yekushungurudzwa nezvizvarwa zvenyika iyi iri kuenderera mberi kunyange hurumende dzenyika mbiri idzi dziri kuti dziri kutaurirana. Izvo zvinotevera danho ratorwa nenhengo dzechikwata cheOperation Dudula icho chiri kurwisa kuti zvizvarwa zvekunze kweSouth Africa zvibude munyika iyi rekuenderera mberi nekurambidza vekunze kupinda muzvipatara nemakiriniki zviri muJohannesburg nemuPretoria. Nasi chikwata ichi changa chakamira pamikova yemakiriniki ari muJohannesburg anosanganisira Hillbrow Community Health Center. Chikwata cheOperation Dudula chakatanga kurambidza vekunze kupinda muzvipatara nemuvhuro apo chakavhara mukova wechipatara chikuru cheKalafong Provincial Tertiary Hospital chiri mudunhu reGauteng. Asi nhasi nhengo dzebato rinopikisa reEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF dzinodzidzanga dziri pachipatara ichi dzichigarira veOperation Dudula ava kuti vasarambidza varwere kupinda muchipatara. Izvi zviri kuuya mushure mekunge mumwe mukuru wezveutano mudunhu reLimpopo Dr. Poppy Ramatua svondo rapera vakanyadzisa chimwe chizvarwa cheZimbabwe chaive muchipatara vachiti vekunze vari kupedza mishonga nezvikwanisiro. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende kana wamapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita namufundisi Richard Moyo vanove chizvarwa cheZimbabwe chiri kutevera zviri kuitika muSouth Africa vari muJohannesburg.
Ya, nhau iyi inhau inorwadza zvikuru, inhau inosiririsa kuona zvinoitika mukati menyika ine South Africa. Tichiona Operation Dudula yangobata pose pose nepavasingakwani kuti vapinde. Tichiona vakundogarira muzvipatara zvihombe sekumuka kwataita muzora nhasi pechitatu kuchipatara cheAtridgeville chepere ndava kanyinonzi Calafong chiri mumavira zuva ePretoria kulocation iri kweAtridgeville. Zvinhu zvinonyadzisa, zvinhu zvinorwadza zvikuru nokuti kana vanhu vachinge vachienda kuchipatara vanenge vachindorapwa, vamwe vanoenda vasingagoni kutaura nenzira dzakasiyana siyana zvichirwara zvikuru. Saka kuona veDudula vachisvika kuzvipatara zvakafanana naizvozvo vachigarira vanhu vachibvunza kuti munobvepi, chini ichi chinhu chakaipa zvikuru, chini chisingagamuchiriki.
Zviri kukanganisa zvakadii vanobva kunze kweSouth Africa vari kusangana nematambudziko aya?
Izvi zvinokanganisa zvikuru zvizvarwa zvekunze zvose kunyanya zvekunyika kwedu yeZimbabwe, nokuti kana vanhu vachienda kundorapwa kuchipatara vachisangana dzoswa kudzimba zvinhu zvakafane zvizvi zvinokanganisa zvikuru zvinopesa zvaakita kuti neavo vacho vanopesera vachirapa vanhu vanopesera vasina hanya navanhu chiri chinhu chisingafadzi zvinhu zvinotambudza zvinorwadza zvikuru zvinoitika mukati menyika inei.
Mapurisa ari kuti nematanho iwayo ari kutorwa neoperation dhudhula.
Mapurisa anozama nepaanogona napo, asi mapurisa nawo aakutokundikana kudzivirira zvizvarwa zvekunze kana kumisa vana venyika inei, nekuti poga poga pavangofunga ita zvinhu zvavanoita vanoita zvinhu zvokuparadza nokupisa. Saka mapurisa pachawo aasina simba, aasina chimwe chacho chaanogora, nokuti ivo vanhu vedhudhula mushure mokutaurika kwemashoko akatarwa kuLimpopo kuna MEC vaya vakabva vari kutora advantage kuti ngatichifamba mukati mezvipatara zvakasiyana siyana kuona ipatira chakafanana neCalifom Outrage View nechekuSoweto. Saka zvinhu zvakafanana izvozvo zvinoshungurudza zvinotambudza, tichiona government yacho nayowo pachayo aigoni kutsiura vanhu vayo. Government ndinoiona ndichishora zvikuru, nokuti pachavo vari kutokundikana ivo.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, mufundisi Richard Moyo vari parunhare muPretoria muSouth Africa makare neStudio 7. Mwanakomana wevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vamupelekezela Mpoko Sitokocela Mpoko anova zvakare muzvinabhizimusi azvipira kumapurisa ekuHillside mushure mekumbotiza kubva mukamba iyi nezuro. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vamupoko vari kupomerwa mhosva yekubata chibharo mumwe mwana ane makore gumi nemaviri. Vamupoko vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana, uye vari kuramba mhosva iyi vachiti vavengi vavo mumabhizimusi ndo vari kuda kuvasungisa. Vari kufungidzirwa kuti inhengo dzezano PF vanonzi vaita mhirizhonga kuvatsomba munharaunda yemutasa central mudunhu remanicaland pavanonzi vavhiringidza musangano wekomiti yeparamende inoona nezvevechidiki iyo yanga ichinzwa pfungwa dzeveruzhinji paurongwa hwekuda kudzoswa kwechirongwa chenational youth service. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Imwe nhengo yekomiti iyi vatrevha saruwaka avanomirira mutasa central muparamende vaudza Studio 7 vari kuvatsomba kwakare kuti musangano uyu hauna kuzoenderera mberi mushure memhirizhonga yavati yakonzerwa nevechidiki vebato rezanu PF.
Vanga pakupa mudzimai anonzi Mildred Muzanechita anomirirawo maorganization akazvimiririra, ndo papatanga kupopotwa neanonzi Tendai Samangano wakanzela muward 22 achida kuti uyu aite withdraw. Mashoko anga ataura kuti iwo mavhota gezi aya mumashiromo anga waita mbiri yekuponda nekubhinya wana. Saka vamwe vezanu vese vachibatsira naTendai iyeye vabva vatanga kutokonzera zvokwezvo purogiramu kusvikira yatomira.
Vasaruwaka vati mapurisa anga achivachengetedza pamusangano uyu haana chaaita, zvaita kuti musangano uyu utadze kufambira mberi.
Mapurisa nemasiya vanga varipo tinovaziva, kana vakapfeka nyangwe hembe dzavo dzekumba vanga varipo, havana chavaita kudzivirira bongozozo iri. Dai zvava zviri zvekuti vanhu veCCC kana verimwe bato rinopikisa shaira mapurisa rinotobuda, vadai vatosunga vanhu ipa vatomhanyiswa kuzvikumastokisi vatozara vanhu vemaopposition. Asi apa mapurisa vaangonyangarika kuti vakomana ava vaite madiro. Saka purogiramu inozokwanisa kuenderera mberi zvokuti mukana watoshayikwa nevana vemuzimbabwe vanobva kumanicaland.
Mutauriri wezanu PF vaChristopher Mutswangwa vati nyaya yemhirizhonga inonzi yaitika kuvatsomba iyi yanga isati yasvika munzeve dzavo. Mutauriri wekomishoni inoona nezvekuregererana yeNational Peace and Reconciliation Commission vaObert Gutu vati komishoni yavo ichashanda zvakasimba kuedza kupedza dambudziko remhirizhonga inechekuita nezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Tagara tichishanda tiri muvanhu, tichishanda nemapato ezvematongerwo enyika, tichishanda nemaorganizations akasiyana siyana yemadzimai, emayouth, yavarimi nezvimwe zvakadaro, yevashandi nevashandirwi, kuti tione kuti munyika mune runyararo. Saka tinokurudzira kunyanyanya kuna avo vezvematongerwo enyika panguva ino yatasvika yemacampaigns kuti kana vachikambeina vakambeina muchinyararo kana kuti murunyararo, kana vachiita zvokukwikwidzana kutsvaga pawa yokutonga ngavazviite vachiziva kuti tose tiri vana veZimbabwe.
vanoona nezvekushambadzirwa kwezvirongwa musangano reYouth Zimbabwe Trust kana kuti Advocates Officer vatapiwa naShechiriga vakurudzira dare reparamende kuti rishandise masimba aro kuedza kupedza mhirizhonga iri kuitika munyika iyi.
Tanyorera dare reparamende tsamba kana kuti petition tichikumbira kuti paramende ishandise masimba aya ari pasection 119 yebumbiro remutemo kuti vadeedze nekubvunzurudza makomishoni akazvimiririra nehurumende maringe nekupedza mhirizhonga yezvematongerwo enyika iyo yatekeshera nyika yose uye kumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu namadzishe kumaruwa nezvematongerwo enyika.
Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vati vanga vakabatikana kuti vataure nesu nezvenyaya yegwaro reZimbabwe iri. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kufara nemhirizhonga yarinoti yakaitwa nenhengo dzeZANUPF zvikuru sei kugoko sverapera uko kwakarohwa vatori venhau nevari kufungidzirwa kuti inhengo dzeZANUPF. Asi mushandi mukuru mubazi rezvobudiswa kwemashoko muZANUPF vatapadzwa Mugwadi vanoti mapurisa anofanira kusunga vose vane chekuita nemhirizhonga iri kuitika munyika vashanda vasina divi ravakarerekera.
Musangano weZANUPF hauite mhirizhonga nemunhu. Musangano weZANUPF kana uchitsvaga rutsigiro unotsvaga rutsigiro nenzira dzine runyararo nenzira dzekukwezva vana veZimbabwe kuti vauye kumusangano wavo weZANUPF kwete mhirizhonga. Vatinoziva vanoita mhirizhonga ndeveTriple C.
Mutungamiri webato reTriple C vaNelson Chamisa vanoti zviri nani kuti United Nations itungamire sarudzo munyika musati madeuka ropa rakawanda. Asi veZANUPF vanoti veTriple C ngavaende kumatare emunyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Rimwe sangano rinozviti Friends of Job Scholar Solidarity Trust riri kutsigira mumiriri weZengeza West ari mujeri reChikurubi riri kushora bato reZANUPF richiti riri kushandisa matare edzimhosva kumbunyikidza kodzero dzevanopikisa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano nevatori venhau nhasi, sachigaro weJob Seeker Solidarity Trust vaMarvelous Kumalo vati vari kushushikana nekunyimwa mukana wokubvisa mari yechibatiso kuri kuitwa vasikala vave nemazuva makumi manomwe nemasere vari mujeri kuChikurubi.
Tikada kuverenga vanenge vachibva kubato reZANUPF tinogona kuisa zita ramai Priska Mpfumira, tinogona kuisa zita ravawadye jena. Tiri kuona ivo vai kwanisa kupiwa mukana toisawo zvakare nezita ramuzvare Henrietta Rushwari. Takaona vachipiwa mukana wekuti vaive nemhosva dzakasimba zvakanyanya dzavaipomerwa, asi vakapiwawo mukana wekuti vange vachitongwa vachibva kudzimba dzavo. Vawadzijena vakatotorwa pasipoti yavo vakatokwanisa kusimuka vachiendawo kune mamwe mabasa kunze kwenyika kuLondon. Saka zvese izvi ndo zvatinotarisira kuti zvinge zvichiitirwawo chero vanobvawo kumapoka ano kumapato anopikisa hurumende.
VaGodfrey Tenengamu vanova mutungamiri webato rinopikisa reFront for Economic Emancipation in Zimbabwe vanga vari pamusangano uyu vati kunyange zvazvo vasikala navaGodfrey Stole nevamwe vagari vekunyatsime vachibva kune rimwe bato havawirirani nekushungurudzwa kwevanhu.
Tinofungira kuti vatungamiri vedu munyika munomu vane ruoko pakukonzera kuti vanaJob Scholar sezvo dziri nhengo dzemapato anopikisa varambe vari muusungwa senzira yekuvapfidzisa uye kutyisidzira vamwe kuti vasange vachibuda pachena kutaura nekutsoropodza panenge pachikanganiswa.
Mumwe ataura pamusangano uyu ndiva Jacob Ngarivhume mutungamiri weTransform Zimbabwe vati kodzero yemunhu wese kubvisa mari yechibatiso otongwa achibva kumba.
Saka kunyimwa kwavo kodzero iyoyo ndokwatiri kuramba tichiti judiciary iri kuita zvinhu zvisiri pamutemo, iri kushanda nestate kushungurudza vasikala.
Izvi zvatsinhirwa navaJim Kunaka avo vaimbova nhengo yeZANUPF.
Why mutemo wacho usiri kushandiswa zvichienderana nekuti tose tiri maZimbabweni? Why mutemo urungo na kira diviri mwechete inindino yuba kutumutemo urungo chibata to
imwe nengoye za NPF vasi bef musgezi vati wo
this is not as glory ever gara mchitorungu mchitungi wa mosha yegu yegu nyepa
muta uliriwe sanga norinoru ila kodzero zevanu mnyika le crisis in Zimbabwe coalition va Obed Masara ure vati mnyika munaru sunungu ko asi momwewe chidiki mbatoreza NPF vataura ikandishaya vashoropodza musangano waitwa
kana zanu NPF ichita kuti vanhu vasapiwe mabeyo kose kutendai mitari panza ana kupiwa beyo sadzai maira ana kupiwa beyo dineti karenyi konya ana kupiwa beyo tabvita kumano ana kupiwa beyo makumburira haruzivisha ana kupiwa beyo uye iwo kana vaine pfungwa dzekufungidzira kuti munhu uyu anofanira kupiwa beyo zviri pamutemo ko tinoonesa chiko ngoenda kutarezi mwosa wanoja magweta
Vaskala nevamo wagarewe kunyatsime gumine vashani kusangasira miri wechitungwi za North mudare paramende wa Godfrey Stole vaka sungwa mnachivavu vachipomeru wa mwosha yekupeshe zera mirishonga mushure mekupondwa kwenengo yebato ravo re triple C mujare mo blessing ali ndaka mirira studio 7 Maharare ndini Rutendo Mawere
Vachitaura nevatore venhaumbula wayo nezuro mutungamiri webatore MDC vaDouglas Ngonzora vanoti nhaurirano pakati pevanhu vose munyika kusanganisira vemapato ezvematongerwo enyika ndidzo chete dzinobatsira kuti matambudziko akasiyana siyana akatarisana nenyika anosanganisira kuondomoka kwehupfumi apere kudzanai musengi anoti panyaya inotevera
Vamonzora vakatiwo mirizhonga kushungurudzwa nekusungwa kwevamwe anopikisa vakadai sava Job Scala nevamwe vebato reCitizens Coalition for Change pamwe nokusungwa kana kurohwa kwevatapi venhau zvinoratidza kusagadzikana kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika vakati nyika ine nhoroondo yekugadzirisa matambudziko akadai kusanganisira kupokana munyaya dzezvematongerwo enyika nekuita nhaurirano vachiti ndidzo chete dzingapedza matambudziko aya
zvinhu zvedu muzimbabwe hazvina kumira zvakanaka vana vezimbabwe havasi kugara zvakanaka hakuna mabasa urombo hwanyanya mari yedu haichatenga saka nyaya iripo ndeyekuti kuti zvinhu zvinake muzimbabwe muno vanhu vanofanira kugara pasi wezvematongerwo enyika vese ingava zanu ingava MDC ingapariwi ripi bato tinofanira kugadzirisa zvakanakira vana vezimbabwe vatsvangirai vakazviita gore riya navamugabe nevamwe vavo zvinhu zvikaita zvakanaka muzimbabwe
vamonzora vakatiwo makakatanwa pane zvinobuda musarudzo acharamba aripo kana mitemo ine chekuita nesarudzo ikasavandudzwa vakatiwo kunyange azvoboka rezimbabwe electoral commission rine makomishina anogona kuve asina diri akarerekera hurumende inopindira mumashandiro ezek nekuve nevashandi veboka iri vanorerekera kudivi rehurumende taedza kunzwa kubva kumutauriri wezek komishina Jasper Mangwana asi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo pamaonero ekuti nhaurirano dzinogona kuita kuti bato riri kutonga rezanupf rirambe richitungamira hurumende vamonzora vakati kuti veruzhinji varambe vachitambura pasina nhaurirano kunotogona kupa bato iri masimba akawanda vamonzora vakati nyaya yegukura hundi ndeimwe yenyaya dzinofanirwa kugadziriswa zvechokwadi kwete kuti hurumende ingogumira pakutaura chete
isu tinotsigira zvikuru kuti nyaya yegukura hundi ngaigadziriswe nokuti vanhu vakaurayiwa mazviro kwazvo panguva iyoyo vachiurayiwa pamwe pacho nenyaya yekuti munhu werudzi rwakati otourayiwa paya vamwe vanga vari madzimai anga akazvitakura achidzo vakatakura dissident saka panodiwa kuti compensation yacho ngaichibhadharwaka yobhadharwa kumhuri dzevafi vaya vakaurayiwa kana paine vakakuwadzwa wopiwa compensation yavo
asi vachipindura nhengo yeboka recentral committee yebato rezanupf vajoseph chuma vati hurumende yava Emerson Mnangagwa yaita zvakawanda zvinoita kuti upfumi hugadzikane
vanogara tichitaura kuti nyika inowakwa nemene vayo kureva kuti isu vana vezimbabwe tose tine mukana kana kuti titori nekodzero rekuti tidive tichionekwa tichivaka nyika yedu manje tinozonetsa kuno kwatiri ndechekuti kune ava vanopikisa vanoti ivo kana vaziva havadi kupfuma izvozvo votanga kudira jecha
mutauriri webato reCCC muBulawayo vaswitha Nchirodza vati bato ravo rinokoshesa kuti matambudziko ose akatarisana neveruzhinji apere.
Isu sebato reCitizens Coalition for Change tagara tichikurudzira hurukuru nemapoka akaita seUnited Nations, African Union neSouthern African Development Community inozikana nezare kuti SADC. Isu tichiita kuti tirerutsire vanhu vemunyika medu upenyu hwaoma kudai. Isu tinoziva chaizvo kuti vamonzura havarevesi mune zvavari kutaura munhu anoda kuti bato ravo riite chigamba muhurumende yavamunangagwa. Saka isu hatiwirirani nazvo izvozvo. Isu tinoda kuti tirerutsire vana veZimbabwe tivabudise mumadhaka atapinzwa neZANU-PF.
Pave nenguva paine kurudziro yekuti pave nenhaurirano munyika kunyanya pakati pemapato ezvematongerwo enyika, vamwe vakuru vakuru vemakereke sazvimwe chete, asi pano paine makakatano anosanganisira dzitungamirwa nani uye kuti dzinofanirwa kuba chii. Asi hurumende inongoti vanoda nhaurirano vabatane nePollard. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon neCongo Brazzaville dzatenderana kugadzirisa makakatanwa pamiganhu yenyika iyi angave nemakore zana senzira yekupedza kurwisana pakati penyika mbiri idzi, zvikuru panyaya yemasango nemhuka. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kushora vebato remaRepublicans nekwavanoti kutyisidzira matikiti vaFBI ari kuferefeta nyaya yekuti vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakatora mamwe mapepa ezvekuchengetedzwa kwenyika avaisafanira kutora pavakasiya basa mushure mekukundwa musarudzo. Nengo dzeparamende mbiri dzinobva kubato reZANU-PF dziri muSouth Africa kumisangano yePan-African Parliament, uko dzakatora mukana uyu kusangana nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvatarisana nedambudziko rekupera kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permits mukupera kwegore rino. Nengo mbiri idzi vapupurai Togarepi vanomirira Gutu South uye vari mukokeri wenhengo dzeZANU-PF mudare reparamende, pamwe naamai Stars Mate vanomirira Nkai South, dzakavimbisa zvizvarwa zveZimbabwe izvi kuti zvakasununguka kudzoka kumusha kana zvakakundikana kuzadzisa zviri kudiwa nehurumende yeSouth Africa zvisinei nemamiriro azvo mune zvematongerwo enyika. Kunyange hazvo, ruzhinji rwevanhu vari muSouth Africa ruchinzi rwakaenda kunotsvaga maforo manyoro, vamwe vanoti vari munyika iyi mushure mekunge vatiza kushungurudzwa nehurumende yeZANU-PF, izvo zvinogona kuita kuti vamwe varambe vari munyika iyi kunyange vasisina magwaro anovabvumidza kugaramo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, taita hurukuro navatogarepi kuti tinzwe nezverwendo rwavo uye zvakabuda mumusangano wavakaita nezvizvarwa zveZimbabwe zvavakasangana nazvo.
Vana veZimbabwe zvizvarwa zvedu zviri muno muSouth Africa zvinoziva kuti pagore kanokwana kana ma-members of parliament eZimbabwe anouyawo kuPan-African Parliament iyo inoitirwa muSouth Africa, ndimo mune city yacho. Saka vazhinji vakanzwa kuti tiri kuno, ivo vakatitsvaka vachidawo kutiudza madambudziko avo nokunzwisisa kuti hurumende inofungei pamusoro pemadambudziko avari kusangana nawo uye pane zvangaitwa here kuti vabatsiriki kuti vauye kumusha. Saka savatungamiriri vavanhu takagara pasi tikati regai tinzwe kuti vana veZimbabwe vari kuchema nei uye vanoda chii kubva kuhurumende yavo, kana kuti isu samamembers of parliament tingasumudza here zvavanenge vatiudza kuinda nazvo kumusha kundoudza utungamiriri hwenyika kuti vana venyu vari kuSouth Africa nezviri kutaurwa zvemapemiti ari kuexpire navaya vakauyawo zvisiri pamutemo zvichemo zvavo ndezvizvi, toita sei senyika kuti tivabatsire.
Saka imi zvizvi zvamakavimbisa vana veZimbabwe vamakasangana navo ivava,
Hurumende yedu inirugita urongwa wakasiana siana. Wakawanda ukusumudzira ekonomi yedu magarire ya vanhu. Kuvakwa kwemisha inogara vanhu mungava madhorobha kana kumisha kwatinobva. Saka takakurudzira vazhinji ava kuti kana vanhu vati havachatidi kumusha kwavo, isu ngatitsvake nzira yokuti tiunganidze izvo zvishoma zvatakawana titakure zvose noruzivo rwatakawana kuno tiinde nazvo kumusha. Tonosvika toti kuhurumende, pandaa ndiri joni uku ndichishanda, izvi ndo zvandinogona, izvi ndo zvandingaitawo. Pane maprograms ari kuitwa nehurumende, ini ndingakwana apa, ini ndingakwana apa. Kana zvaonekwa uchikwana pamaprograms iwayo, wowana rubatsiro. Ivowo vari kuuya ava vane pfungwawo dzavo savanhu, pavanofunga kuti kana vauya kumusha vangabetserwa sei, nokuti vazhinji vavo havana kubuda mumwenaka, havana kana kubuda mubako, vakabva kumusha. Munhu ngaaende kumusha kwake, asi asvika kumusha kwake, local leadership, maMP ariko, makansela ariko, hurumende ine mapazi akasiyana siyana ari kubetsera kupundutsa vanhu veZimbabwe.
Tinoona kuti vana veZimbabwe vari muSouth Africa vakabva kumusha nezvikonzero zvakasiyana siyana, vamwe vachitiza zvematongerwo enyika, vamwe zveupfumi. Munoona here vachizozvipira kudzokera kumusha? Tichiona kuti matambudziko iwaya haasati agadziriswa.
Jonga maonero angu ndeyekuti vazhinji vari kuuya uye vanoda kuuya. Vazhinji vaneta nokubatwa zvakaipa kwavanoita nevamwe vagari muno muSouth Africa, vanovarova vachivatukirira vachidini. Vazhinji vaakuona kuti kumusha kwakakosha kudarika kunyika isiriyo kwako. Saka ndiri kuona vazhinji vaine shuviro yokuuya, zvikuru vaiti vanoda kuenda munzvimbo idzodzi vachinotsvaka yatingati magreen pastures.
Vanga vari nhengo yeZANU PF vachimirira Gutu South muparamende, vari zvakare mukokeri wenhengo dzeZANU PF muparamende, vapupurai Togarepi, vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Munhau dzemitambo. Australia yakunda Zimbabwe nemawikets mazere mumutambo wechipiri pamitambo yemazuva matatu kana kuti One Day Internationals. Australia yakunda mumitambo miviri yekutanga, zvichireva kuti Zimbabwe haichina mukana wekudzora kunyange ikakunda pane wekupedzisira nemugovera. Tombotarisa US Open Tennis. Mutambi ane mukurumbira Serena Williams ari kutarisirwa kutamba mutambo wake wechipiri nhasi naAnette Kondavit makwikwi US Open Second Round kuNew York. Serena anoti ave kumira kutamba mutambo uyu. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nhasi tiri kutarisa nyaya yekusagadzikana kwezvinhu muSouth Africa, umo zvizvarwa zvenyika iyi zvaramba zvakamira nerekuti zvizvarwa zveZimbabwe nedzimwe nyika zvibude munyika iyi vachizvipomera mhosva yekuvatorera mabasa uye kutengesa zvinodhaka pamwe nekuba. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, sezvo nyaya yekushungurudzwa nezvizvarwa zvenyika iyi iri kuenderera mberi kunyange hurumende dzenyika mbiri idzi dziri kuti dziri kutaurirana. Mwanakomana wevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaMpelekezela Mpoko anoti achazvipira kumapurisa kwaakatiza nezuro achipomerwa mhosva yekubata mwana ane makore 12 chibharo. Vechidiki veZANU PF vopomerwa mhosva yekuvhiringidza musangano wekomiti yeparamende wekuziya mutemo wekuparura zvechirongwa cheNational Youth Service. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyamina Gaina Gumede Saidi.